Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 Chikumi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tatogadzirira kuti mangwana musi 21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varuda kukwikwidza.
Chirongwa chesarudzo dzegore rino chekutambirwa kwemagwaro evachakwikwidza kana kuti nomination court chiri kutanga nhasi mangwanani ano.
ZANU-PF yakatogadzirira kare, takapedza maprimaries edu akafamba zvakaisvonaka zvikuru. Tatova nenhengo dzichatimirira maparamende, titori naye achatimirira semutungamiriri wenyika.
Bato reZANU-PF rinoti ragadzirira zvakakwana urongwa hwesarudzo dzegore rino.
Tiri panguva yakaoma semapato anopikisa muZimbabwe, nekuda kwokuti vanhu vari kusarudzwa kuti vamiririre varombo vari kumatii manayenyika ivo varivo varombo zvakare.
Asi vebato rinopikisa reMDC rinotungamirirwa navaDouglas Monzora vanoti mapato anopikisa ari panguva yakaoma nemabatirwo anoitwa sarudzo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chesarudzo dzegore rino chekutambirwa kwemagwaro evachakwikwidza kana kuti nomination court chiri kutanga mumatunhu akasiyana munyika, kutanga nenguva dza10 mangwanani kusvika nenguva dza4 masikati. Uye dare revanodawo kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika richagara kuHigh Court muHarare nhasi wakare. Mukuru anoona nezvekufamba kwesarudzo musangano reZEC vaUtoile Sligwana vakaudza Studio 7 nezuro kuti ZEC yakagadzirira zvakakwana kuti chirongwa ichi chifambe zvakanaka.
Magadziriro esarudzo apa chinhano chiri pamusoro chaizvo chaizvo. Sazvivara nhasi musi wa 20 June, tatogadzirira kuti mangwana musi wa 21 June manomination courts agare anenge akagare achitambira maforms avo varuda kukwikwidza, kuita macouncillors, kuita mamembers of parliament kana kuita kukwikwidza pachigaro chapresident. Macourts ava achavhura mangwana na 10 o'clock makuseni, echivhara na 4 o'clock.
Mukuru anoona nezvekufamba kwesarudzo musangano reZEC vaUtoile Sligwana vachitaura neStudio 7 vari kuHarare nezuro. Mapato ezvematongerwo enyika anotiwo akagadzirira zuva ranhasi uye urongwa hwavo hwekunyoresa vamiririri vematunhu akasiyana-siyana huri kufamba zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rakarerekera kubato reZANU-PF vamasimba kuvaza kuti tinzwe maonero avo.
Dare rinotsigira kusarudzwa, vatongi vacho vakatosarudzwa kare, riri kuenderera mberi richiti munhu wese anoenda pamberi pedare anofanirwa kunge ane zvibodzwa kana kuti mazita evanhu vakamutsigira kuti aite apinde musarudzo. Saka nachinga apinda musarudzo idzi, mutongi anozobvunza kuti ane munhu uyu ane zvipomerwa here. Kana pasina, anobva anyorwa zita rake robva raiswa kuZEC kuti mumwe wevamwe vachakwikwidza musarudzo iri kuuya.
Saka imiwo kuZANU-PF kwamuriwo kugadziriro dzenyu munoona sekuti dzavewo papi?
ZANU-PF yakatogadzirira kare, takapedza maprimaries edu akafamba zvakaisvonaka zvikuru. Tatova nenhengo dzichatimirira maparamende, kwatova nenhengo titori naye achatimirira semutungamiriri wenyika anova iye vamunangagwa, ndo vachanga vachitimirira gore rino. Uyezve vese vavachaenda nemunhu anenge ari kuvasarudza nemunhu anenge ari kuvanominata, then kwozoendawo nematsamba ane vanhu vanenge vari kuvatsigira vakaisa zvivharo zvavo pamapepa iwayo zviya zvinonzi pachirungu masignatures.
Kana chikamu ichichamuri kutsanangura chaitwa ichi, Dr. Mavaza, zvinenge zvave kutevera ndezvipi?
Saka kana zvichinge zvaitwa seizvozvi izvi, zvinoreva izvo kuti nyaya yekuti kwikwidzana zvino yava kutanga, tava kufamba tichimhanyisa mabhiza edu kuti iri ndo ratiri kutsigira, ndiye munhu wedu, taakuziva. Saka kana kuti mwaka wekuchiti taakutanga manje kupopera nekukokera kuti vanhu vagosarudza munhu wedu anenge achinge atanga. Saka nominating court inongoratidza kuti zvatanga. Toda kungotenda hedu kuti matare esarudzo nominating courts aakutanga, uyezve vanhu vari kukokwa kuti vaende kumatare. Panongopera nominating courts procedures aya, kukambena kwakuenderera mberi, ngatiite murunyararo.
Gweta rakarerekera kubato rezano PF vaMasimba Mavaza vange vari parunare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Tiri panguva yakaoma samapato anopikisa muZimbabwe nekuda kwokuti vanhu vari kusarudzwa kuti vamiririre varombo vari kumatima nayenyika, ivo variwo varombo zvakare, havatori nawo bamari dziri kutemwa dzekwakatsekera dziri kutemwa nezeki ma$1,000. Mari idzodzo dziri kutambudza kuti dziwanike kubva kune vamiririri vachazenge vachimirira matunhu. Zvinova izvo zviri kutiisa panguva yakaoma samapato anomiririra varombo mbo kuti mari idzodzo todziwana sei. Izvi zviratidzo zviri kuoneswa vana veZimbabwe kuti hutongi hwehudzvanyiriri hweZanu PF pasi pehurumende yeZanu PF hausi kumira, huri kuramba huchiwedzera kuti vana veZimbabwe varambe vachitambura.
Gadziriro yenyu wemi yave papi sebato? Tichitarisa kuti zuva ranhasi rakakosha kudai, tinonzwa kuti kune dzimwe nzvimbo dzamusina kukwanisa kuita maprimary, zvakafamba sei?
Ahasi, matunhu ese atakaita maprimary election nekuda kwezvikonzero zvinoti kune mamwe matunhu ane vanhu vanga vagara vakawirirana kare kuti isusu tinoona sekuti ava vanenge vakakodzera kuti vazotimirira dunhu rino. Izvozvo hatina kugona kuti titore kupokana nazvo nekuti ndiwo utongi hwacho hwegutsa ruzhinji, ndoo zvinenge zvasarudzwa zviri kudiwa nevanhu vanenge vari mumatunhu iwayo. Asiwo tinewo mamwe matunhu zvakare anga aine vanhu vanodarika mumwe chete vanenge vari pakukwikwidzana kuti neniwo ndoda kumirira. Ndiwo utongi hwacho hwegutsa ruzhinji. Tinopamukana iwoyo, takapamukana iwoyo wekuti vanhu vasarudzane kuburikidza nemaprimary.
Saka hapana here zvingavhundutse vanhu muurongwa hwenyu takatarisana nenomination court?
Mukupinda kwatiri kuita munomination hakuna ari kuvhundutswa kana kuti achavhunduka kuti ko ava ndo vachazomirira nesuwo tatakatarisira kuti pamwe tichamirira. Kwete, sandizvo. Isusu vamiririri vedu vari kutozvizivana chakare nokuda kwokuti vakasarudzwa nematunhu avari kubva.
Ndingatarisiwo kuti bato renyu reMDC rakatsemuka-tsemuka kakawanda kubva kumashure kwokusvika pari nhasi. Vamwe ndo vanonzi vakaenda, vamwe ndo vanonzi vari kudzoka. Vamuri kuisa muzvinzvimbo zvevari kuda kumiririra vamwe mubato ava vari kubva kupi?
Isu semusangano wevanhu tagara tiri kubvuwa vatsva kana kuti vari kudzoka mumusha vanga vakamboita sevatiza mumusha nekuda kwokuti vanenge vaona kuti aiwa uku kwatanga tiri kunenge kwanga kuri nani. Hatina watiri kuramba, tiri kuvagamuchira nekuda kwokuti isu semusangano weMDC tiri kuti vanhu vari kumatunhu vanoda vamiririri. Saka hatisi kutarisa manhingi kuti ari kuda kuti azomiririra vanhu abvepi uye kwaanga ari ikoko zvanga zvichifamba wani. Chatiri kuda ndechekuti vana veZimbabwe vatambura, vari kutsvaka umiririri hwakakodzera kuti nyika ifambire pamberi, kana kuti utongi hune udzvanyiriri, utongi hune unyire hupedzwe kubudikidza nekutsvaka vamiririri vanogona kuzovamirira munhau dzematongerwo ezvenyika mudare reparamende.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Nemufuro Maneru Magweta ari kuumiririra mutungamiriri webato rinopikisa reLead, muzvare Linda Masarira, pamwe nemamwe madzimai anoti muzvare Tendai Lynette Mudewe, pamwe nesangano reYoung Women Development Trust, akakwanisa kunge achisvitsa kudare reHigh Court magwaro ekuti apiwe mukana wekuenda kuConstitutional Court achipikisa mari dziri kubhadhariswa neZimbabwe Electoral Commission kune vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Madzimai aya ari kupikisa mari idzi, idzo dzinoti zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica kune vanoda kuita mutungamiri wenyika, nechiuru chimwe chete chemadhora ekuAmerica kune anoda kukwikwidza musarudzo dzeparamende, achiti mari idzi dziri pamusoro zvakanyanya. Izvi zviri kuuya apo matare enomination court ari kugara nhasi munyika yose achitambira mazita evari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvare Mudewe kuti tinzwe zvizhinji.
Tasvika mapepa edu ave kucourt aendeswa nemagweta edu kucourt, vamirira kunzwa mhinduro inobva kucourt yekuti tinokwanisawo here kuita inopiwa inonzi agent access to the constitutional court bench kuti vanzwewo nyaya yedu.
Vateereri vangada kuzovati zvii zviri mumagwaro iwayo asvitswa kumatare nemagweta enyu?
Mugwaro iri mune nyaya yatiri kutaura tichipawo kunyunyuta pamusoro pekuwanda uwandu hwemari yakatarwa kuti vanhu vari vakuita mamembers of parliament vave vachibhadhara inove $1,000 mari yekunze kana iri yedu isusu yemuzimbabwe, vanoti tinoshandisa rate kana tichibhadhara mangwana ERTGS yekuenderana kweUS neRTGS. Tinoreva kuti katanga kutaurwa nyaya iyi yanga iri rate yanga iri about 1:3,000. Izvi kutaura kudai rate official yapa 1:8,000, zvichireva kuti mari iri kudiwa munaRTGS yakatitsirwa kaviri nenyaya dzemarate. Saka isu tinoti vanhu vagari vemuZimbabwe varombo vanove majority yemuZimbabwe havachakwanisi, vakuvharirwa panze kuti vasatsarudzwewo kuti vave vatungamiriri vemupariamendi, kana kuti murombo haachabvumidziwo kuti ati aiwa ini ndine njere ndine mazano anokwanisawo kuti Zimbabwe iende mberi, ndinoda mukana yekuti vanhu vandivheterewo ndite purezidendi. Izvi zvinoratidza kuti nzvimbo idzi dzipariamendi nekupurezidendi kwedu dzete tizire kwakwevapfumi, varombo havachabvumidzi kunge vari ipapo, zvinova zvinotora kodzero dzedu dzemuconstitution.
Tiri kuona kuti nomination court iri kugara nhasi chitatu, imi muchangobva kuendesa magwaro kudare redzimhosva. Zvinozobatsira chii kana dare richigara nhasi?
Tinoti kana vakanzwa nyaya yedu ikatadza kunge ichishinga zvinhu, zvinoreva kuti varombo varambidzwa kuti vapinde musarudzo iyi. Isu tareva tataura kuti varombo vari kuti kai tichazoona mamwe matanhi ekutora, ndinofunga tinenge tajeterwa kuti zvabuda ndezvipi zvisina kubuda ndezvipi, nekuti ndinofunga kana murombo asingabvumidzi kuti avhoterwe iye murombo wacho anofanira kuvhoterei.
Saka mune vanhu vangani vamuri kumirira muurongwa ihwohwo?
Isu vanhu vakaapplya tiri vaviri, ini ndakamirirawo vari vakuitawo mamember of the parliament muzvare Minda Tsungirirai Masarira vakamirirawo mapresidential aspirant vavachidawo kuti vasarudze kuti vaite mutungamiriri wenyika. Saka tine vanhu vakawandisa kunyanya mepechidzimai, nekuti nekuti organization inonzi International Young Women for Development iyo yanga ichiita chirongwa chinonzi Vote Lead Run chekukurudzira vanhukadzi kuti vaite stand up kuti vaite macouncillors, maMPs nemapresidential candidates.
Saka imi mari yamuri kukurudzira kuti dai yabhadhariswa vari kuda kukwikwidza imari?
Dai tangodzokera pane mari yatakabhadhariswa 2008 yanga iri $100 MP, $1,000 president, nekuti justification yekukwidza hatisiiona. Ikonomi yatodhaka kupfuura zvayanga yakaita 2018, vanhu vari kutambura kupfuura zvavanga vachiita muna 2018, mari inozokwidziridzwa sei nezvese zvichidzika kudai.
Avo vange vari muzvare Tendai Lynette Mudewe, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata chenyanzvi dzezvekurima kwechizvino zvino kubva kumakambani, masangano akazvimirira, zvikoro zvepamusoro nevakuru muhurumende vakange vashanya kuNew Zealand svondo rakapera, vakadzoka munyika vachiti vakadzidza zvakawanda kunyika iyi. Mukuru wechikoro cheChinoi University of Technology muzvinafundo David Jambra Simbi vakaudza vatori venhau kuti rwendo urwu rwakavavhura maziso muzvinhu zvakawanda. Zvimwewo zvikoro zvepamusoro zvakanga zvine vamiririri kuungano iyi. Mukuru wemuzinda weZimbabwe kuAustralia vaJoe Tapera Mishi vanoti vakashamiswa nekurima kweNew Zealand iyo yavakati ine vanhu vashoma asi inorima chikafu chakawanda ichitengesera dzimwe nyika dzekunze uye izvi vakati zvinogona kuitwawo muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
The New Zealanders are on record now saying they're saying their population of 5 million but their economy is feeding as many as 55 million people. And so that shows the strength of the agricultural sector dominated in the main by
New Zealand ine vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million asi inopa chikafu vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 million. Izvi zvinoratidza kusimba kwechikamu chavo cheagriculture chinotungamirwa nekugadzirwa kwemombe nemukaka. Zvakakosha kudzidza kubva kuNew Zealand uye pasi pemweya uyu wekutsinana ndiyo mutemo wekuita uye kubatanidzazve. Tiri kurima nzvimbo dzakawanda dzinobatsirana kusimbisa ukama uhu.
Mukuru wemuzinda weZimbabwe kuAustralia vaJoe Tapera Mishi vachitaura kumisangano yeNational Agricultural Field Days kuNew Zealand svondo rakapera. Nyanzvi dzezveupfumi, kurima nemagarure evanhu dzinotiwo zvakawanda zvinogona kutadzisa Zimbabwe kusvika kwave nenyika dzakaita seNew Zealand munyaya dzezvekurima. Mukuzeyawo nezvenyaya iyoyi tabata mukuru wesangano reEconomic Movement of Zimbabwe Dr. Divine Mafa kuti tinzwewo mafungiro avo.
Isu vanhu vuno vemuZimbabwe taifida Queen of England. Vanga vasingabati chero vasati vafa Queen Elizabeth. Vanga vasingadi nyama yekune dzimwe nyika nokuti yainzi ine mavitamins asina kunaka, ine maantibiotics asina kugadzirwa naMwari. Zvedu zvaibva muvhu. Queen Elizabeth vaiti ini nyama yangu inongobva kuZimbabwe, ti yangu inonzi Tanganda tea yakabva kuZimbabwe. The reason ndeyekuti jecha redu ndo rakanakisa zvokuti maChina ari kutotakura jecha redu nendege vachiendesa kuChina kuti vanorima.
Vamwe vari kuti rangova zuru rakapinda nyoka kare kare. Muri papi pari zvino nenyaya dzekurima seZimbabwe?
Taifida Africa yese muno muZimbabwe. Iye zvino tanga tichitofida even dzimwe nyika tichiti tikaenda kuna England uko tichiti tarisa magrocery toona pakanzi made in Zimbabwe, grown in Zimbabwe, hatched in Zimbabwe, flowers from Zimbabwe. Zimbabwe inyika ine ufumi wakanakisa wakasimba unodiwa nedzimwe nyika. New Zealand haina kana do pane Zimbabwe. Ndatotaura kazvinodiwa nevanhu vechidiki vanotaura kuti New Zealand haina kana do. Nemhaka yekuti vane equipment yakawandisa ndozvikuvabatsira. Isu veZimbabwe Economic Movement tangataka kutofambidzana nenyaya yekuti tiwinze equipment inobatsira small scale farmers atakapa 64% ari kuZimbabwe vakapiwa nyika.
Saka icho chine vanhu vekuNew Zealand chamusina imimi kuZimbabwe sevarimi chinokutadzisai kurima zvakadai chii?
Chine vanhu vari kuNew Zealand chisina vanhu vekuZimbabwe ndechekuti havana matitle deeds vanhu vekuZimbabwe. Tava nemakore kubva nyika taitora iyi kubva kuvarungu. Vaibudirira varungu nemhaka yekuti vaikwanisa kunotora zvikwereti vachirima.
Kuimi munorambidzwa nani kuendawo kunokwereta kumabhanga ikoko muchirimawo?
Hatisi kukwanisa izvozvoka muno muZimbabwe. Zvikwereti zvedu zvakadhura. Vanhu varikungotaura kuti pane masanctions. Hatisi kunzwisisa kuti masanctions tichiziva kuti masanctions ari pananhingi. Zvino zvaunzi zviri kutarisa kurima paipapo kana uchiti une masanctions unorima. Chiripo ndechekuti vanhu havasikwanisa kurima zvakanaka vachiwana maprofits akanaka nemhaka yekuti kumaketa kuchaendeki migwagwa inobva mumaprazi mumaruzeva hapachina nokuti tangosara nemigwagwa yatakasirwa nambuya nehanda yataifamba tsvaga mombe dzedu tevera kana kuti tichivhima ndo migwagwa yatasara nayo nokuti government yedu yatadza kugadzira mugwagwa yatakasirwa nasisu John Rhodes yachengeta migwagwa yatakasirwa nambuya nehanda.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement, Dr. Divine Mafa, vari parunare kuTexas, muno muAmerica, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepa nawo anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti mutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance UZA amai Elizabeth Valerio avo vakati vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika yeZimbabwe zviri kuuraya nyika uye kurwadzisa vanhuwo zvavo saka zvinofanirwa kubviswa nekukurumidza. Bepa naure Newsday rine nyaya yekuti muzinda weZimbabwe kuSudan wakapazwa nemauto anopurikidza mwero echikwata cheRapid Support Forces muhondo iri pakati pechikwata ichi nemauto ehurumende yeSudan iyo yave nemwedzi inosvika mitatu ichirwiwa uye iri kukonzera kufa kwevanhu vanosvika zviuru zviviri. Mutauriri webazi rezvekunze vaLevit Mugejo vakaudza vatori venhau kuti chero imba yemumiririri weZimbabwe kuSudan vaEmmanuel Gumbo yakapazwawo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hela tora panyaya yepolitics apa. Politics dzofana kuzikano. Ah, vanabiti vakura mupolitics apa. Vafana kutanga vamanya kuti kwa independent kudidi. Nokuti muzukuru wangu chaichaya wakatondiudza kuti tati kuma 90 to 100. Vanhu vezano vakatopuwa matendero azvo kuti vaende kundovhotera makamu. Makamu haana panji seya seyabiti. Ataurira anenge achiita muparliament yakurwa kwaanoita kurwira shando. Ndo zvinoita zano izvo zvondo zvayakatoita. Vanoti ndo zvakatoitika matendero acho. Anoti asi takato yakatopera tendero acho takato. Tumwa madori katopera. Taka ndo nye madira ripewa wawo. Biti ya anufana kuhundu anufana wazwa politikizi kuzofa ambasi. Kuzani ilisi. Ndo zirikitika ya katetika. Ndo uzwa. Nemu nemusika. Ndo wafunga mbo di wanik saadi. Ndo wakuti zani ya ita mistika nati. Munokona nani. Toka atituna zuto uzuto bintana. Naka natashka panya ya zi politikizi papa.
Tinozama kumbosoma studio kumama pa studio apa kusoma audio da havurwi takatoneta nazvo tizivi kuti tinopochita maitiro ekuti havurwo tochidotaurawo nhauro wenyu yemunyika medu.
Halo halo pa studio 7 apo wana baba wande wana jonga kanumire wese washamarare mwakadii. Ndingori nenyaya yangu wani yekuti hei tinopa buda era apo makuna kuna akutanga kutaurwa ana biti machamisi. Todi ma citizen hapo, todi biti daya kanzwisisa, daya kanzwisisa wapiwa position ya rukudanga kanzwisisa. Asa viringidze wanu pa biti daya kanzwisisa, kanzwisisa. Shaka jigiwa kiongo chendi sikuwa paruda kuende sikuwa ipapo, pa usene taubvuma ipapo. Ndo yaka wina murungu wano kamuti futare kitu kukwizi yari ya rukudi wano wano. Paita nyaya. Ati zvinamatirei.
Makadi iko pa studio 7 apa. Veduwe vamotongota maudio asiri kumbo shambadzirwawo pa studio 7 ivo but vamwe tengara chingovanzwa chingodzokororwa kuti vachingodzokororwa. Ndazvangotora apo pamusoro penhau yehurumende apo inotanzi vane veZimbabwe ngavatambire mari yomunyika. Isi tagoitambira seiko ivo vasingaitambiri ukaenda kumapassport chaiko chaiko havadi kugara vaona mari yomunyika chaiko chaiko. Havadi kugara vaiona but asi vanenge vachitanzi mumabhizinesi ngavatambire mari yomunyika nevezvitoro ngavatambire mari mari yemunyika izvezvizvi ukaenda chano muzvikoro zvizhinji yangova US dollar asi vanondwara vachinzanzi tambirai mari yemunyika vanogoitambira churudziko kana imuchiramba varidzi vayo chaiko chaiko vari kuigadzira muri kuiramba chaiko chaiko asi memuchikurudzira kuti hanzi tambirai mari yemunyika hurumende iri kutora fanika vamwe vanhu vakapusa kutazvituta kwaita zviva zvikukuvatavata here kana kuti because ivo ndofanira kutanga kugamuchira mari yavo because ndeyavoka zvinoita here zvinhu zvakaita seizvozvo izvo
kuputukamiriri wemdhisi madini kuvamonzora vamonzora maurai mdhisi here maita seko kandaioka kunomination court kumapepa kuti inzwe kuti adini kuti onewo kachakafirawo vatsvangira vakumana pakaipapo ndimuramba jobeka
makadii pastudio 7 makadii apo ndinoti timu rangu pachiredzi pose pachiredzi yose mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde zvimabhufalo zvamunopiwa namunangagwa hazvishandi izvo chamisa akapinda munofamba nemotobhike ndine sekuru vepajoza sekuru vepajoza ndinoti manhu vose ari mulavhanga mubhesi mose mumasapazi yose varungu vadzoke mukomana ngaapinde
makadiyo kustudio 7 ndinoitwa chidziva ndiri pajohannesburg south africa and kurudziro yanguwo kumayouth yese emuzimbabwe ndeyokuti as long as wakaregista unofanirwa kuenda kunodefenda vhoti yako musi wa 23 august tikwanise kusadzisa chiri chishuwo chedu chatinoshuvira semayouth chokuti tinge tichiwanawo mabasa anobhadhara uye tiwanewo mari ine mutengo wakaenzana nedzimwe mari dzedzimwe nyika zvichienderana nokuita vhotera upi wacho waunoona sokuti ndiye angaunza shanduko muzimbabwe ndinoti kurudziro yangu ndeyokuti ngatimbochinjaiwo pati mayouth tigone kuisawo ruling party itsva ino ingauyawo nechange munyika medu saka mapati akawandisa muzimbabwe but inini zvangu ndiri kuona sokuti tikambopawo mukanwa uno kutriple c yavachamisa timboona kuti vanoita seiwo then kana vakundikana tozoona imwe inotevera nokuti pati inenge yakundikana sezanup f haifanirwi kuramba ichidzokera papawa kana ichinge yakunda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wecricket wakatambwa nezuro kuharare kunhandare yeharare sports club zimbabwe yakakunda chikwata chenetherlands mushure mekunge Sikanda Raza akwanisa kuita zvibodzwa zana century munguva pfupisa munhoroondo yecricket yemuzimbabwe ikakunda mutambo uyu ne 6 wickets mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mutsigiri wecricket vawalter mazarire kuti tinzwewo maonero avo
tiri kunzwa kufara zvikurusa nechikwada chedu chezimbabwe cricket machevrons chahwina nhasi mumutambo wecricket vachachitamba nenetherlands zvinofadza zvikuru vakomana vedu vecricket vari kutamba cricket inonakidza zvikurusa and today I think it's 2-2 takahwina first game redu ratikatamba and nhasi tahwina second game redu and zvinotifadza zvikurusa
sevatsigiri vechikwata chezimbabwe muri kunzwawo sei nematambiro ari kuita chikwata ichi
semafans I think zvinotifadza kuonawo cricket yeduwo ichiita progress I think under Dave Houghton team yedu yaimprova zvikurusa yakutambawo cricket inodakadza uyezve yakutambawo cricket inoita kuti zvoniwo tifungewo maglory days yedu ekare ataiziva aya saka ndinofara zvikurusa nechiti Dave is doing a good job dai vakomana vavaramba vashingirira nyango pavachatamba magames avasara between West Indies neUSA we hope that vakomana vanohwina and vakahwina we hope that we qualify for the World Cup
munoona Zimbabwe ichigona kuzoendawo here kumberi zvokunosvikawo kumafinal uko World Cup
chishuro chedu ndechekuti Zimbabwe iende kucricket World Cup sezvayangoitawo kara tinofara zvikurusa uyezve neperformance yemaplayers edu in particular captain wedu Craig Evan he has been playing very well pamagames mairi atambwa paemaqualifiers and of course mukomana wedu anodadisa sakanda Raza but we are very happy today Raza played a good innings and anaso that is that Iowa ishasha yemutambo wecricket he anchored the innings and he made sure kuti zoni tahwina game wedu anasi so we hope that the next game is not a flow winner and tinoshuviro yekuti zoni kuenda kuworld cup
Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirongwa chesarudzo dzegore rino chekutambirwa kwemagwaro evachakwikwidza kana kuti nomination court chiri kutanga nhasi mangwanani ano muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.